Ongu tapeza na uri ranonza tatichita mu kutarakadoma matanga takaungana nebazi rezve kupamusoko mashoko nebazi rezve mutemo ne Zimbabwe Media Commission nedare reparamende tichikurukura mutemo wemedia practitioners act na bill.
Saka zvii zvamabvumirana pakupeta kwamaita musangano wanhasi uyu?
Tagadzira zviga kana kuti maprinciples achange achizobetsera minista kuti vakwenenzvere voenda nawo kudare recabinet. Maprinciples aya anenge achizobuda zvikurusa chekutanga achiti tabvumirana kuti takuda kuisa umizha mukufambiswa kumashoko kana kuti hatinoti muchirumbi professionalization of the media industry. Chechipiri ndechekuti tabvumirana kuti kutariswa kana kuti kubatwa kwebasa rekupepetwa kumashoko nenhau kuchange kwakamira sei, zvikurusa tichitarisa ukama hunenge huripo paZimbabwe Media Commission yogadzira iyo yatichange tichitiyo Zimbabwe Media Practitioners Council inenge yakuzounza mamedia practitioners pamwe chete ogadzira zviga zvinovhenekera basa ravo uyezve nekuti vanenge vachizotaurirana sei nevanenge vari mubasa rekufambiswa kumashoko nehurukuro dzavanenge vanadzo neZimbabwe Media Commission.
Zvakatora nguva yakareba zvakadii kuti musvike pakuwirirana?
Zvakatora mazuva maviri kuti tikwanise kunge tichizowirirana zvatakwanisa kupedza muzuva ranhasi. Chivimbo chedu ndechekuti bhiri richazondogazetwa roenda kuparamende richange richibata zviga zvatataurirana tikawirirana.